Makurukota akatumwa navaRamaphosa haana kutumwa kuzoona mapato tikati mapato ari anoonekwa nezvekutongwa kwenyika muZimbabwe kana toti ma other political parties vakatumwa specifically kuzogara pasi napresident wenyika yeZimbabwe comrade Edith Mnangagwa uye zvavakanga vafambira ndokusaka makaona kuti vamakamera vakadzingwa kunzi ngavabude nokuti zvavakanga vafambira zvazvisinei nezviri kuitika muZimbabwe zvavakanga vafambira ndedzimwe nyaya dzokuti iwo president Edith Mnangagwa kana vakazowana mukana vachakuudzai kuti iyi ndo meeting yataka taita ndozvataikurukura ndo hurukuro yataiita hurukuro yacho yanga isinei nesituation iri muZimbabwe yanga isinei nokusungwa kakaita vana hope weo vanotengesa nyika neMDC vaya vanongoukura vaya vaya zvazvisinei neizvozvo zvose izvozvozvo haisiyo yanga iri agenda yehurukuro yakadi yakaitwa ne makurukota akatumwa na vaRamaphosa kuzoona president
vacharumbira SADC iri kushorwa kuti haina kukurukura nyaya yeZimbabwe pamusangano wayo uchangopera munoti
nyaya iripo ndeyekuti kuZimbabwe hakuna situation situation iri kuZimbabwe iriko munjere vanhu veMDC nemamwe political parties nevanda kuinsaita neamerican embassy America yacho munjere dzavo vanhu ivavo ndo situation iri kuitika kuZimbabwe asi on the ground muZimbabwe hamuna situation yokuti ingada kuti itaugwe kupi Saka ndo vakavakidzana neZimbabwe vanotoziva zviri kuitika kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose vanotoziva futi zviri kuitika kuZimbabwe kudarika ende mamwe mapato epolitics mapolitical parties arimo muZimbabwe ndo saka isiri issue kuSaka SADC yakatotenda president wenyika yeZimbabwe kuti tinoda kutendai nokuti makaita kuti muZimbabwe munge mune muAfrica muSADC munge mune peace nestability instead yokuti vataure kuti kune maproblem muAfrica muSADC vakatotenda president weZimbabwe kuti
bato reMDC alliance rinoti ZANU-PF iri kushandisa nyaya yeCOVID-19 mukudzvanyurira vanhu
nyaya iripo vahondedo yekuti government yedu haisi kuviolata any human rights kana nokuinforsa kwavari kuita mitemo yekuti kukuri kuitwe macafew nenyaya yecovid tiri kuona izvezvizvi kuti muZimbabwe vanhu vava kufa necovid vawanda manje ende vari kuwanda mbokozi takambovhura futi paya veye vamwe vari kubva kunana South Africa vachipinda vachisimagila mizvitunha nekusimagila vachitiza mabhodha vachipinda nepasi mabhodha vachipinda muZimbabwe vachiunza covid iri kuuya ichiuraya vanhu vakawanda muZimbabwe ndo zviri kuitika iko zvino saka hachisi kuti government yeZimbabwe inolidhwa nacomrade Edith Mnangagwa hapana pairi kumbunyikidza vanhu.